vanhu vane mhosva dzavo vanofanira kutarisa nemhosva dzavo kumatare. Dai tine matare akanaka, dai tine polisi kwayo isiri captured, vanhu havaifanira vatori kujere. Izvi zvino zvemasanctions ekunze zvitoro zvishoma, vanhu vese vepamasanction list vayana vaifanira vatori kujere. Vane mhosva dzakakura dzavakaitira vanhu, dzavakaparadzira misha dzevanhu, dzavakarovesa vanhu, vanhu vazhinji vakaremara, vane mavanga, vanhu vakashakirwa nehama dzavo chaiko chaiko. Vanhenera nekuda kwevanhu ivavo vari pamalisi emasanction. So vanhu ivavo dai tine nyika kwayo vaisita vari kujeri vachitopika pamusoro pemhosva dzavo dzavakaita nezvekukonzeresa munyika kuti musaita runyararo rwakanaka. Saka zvavamunakavuva zvavari kutaura izvo hazvipotori nei nyaya iri muno muzimbabwe. Nyaya yemaproblems atiri kupana maproblems emuno muzimbabwe afanira kugadziriswa muno muzimbabwe, pasina zvekutaura zvekuti hanzi kwazonzi kusaenda kuamerica kana kwazonzi kusaenda kueurope. Vada kunodii kueurope kwacho ivo vachitadza kugadzira zvino muno muzimbabwe. Charity begins at home ndozvitaura chirungu. Saka nyaya yakatipedzere pano dzavakaita ravanhu iri nyaya yekukura hundi, iri nyaya yechi yakaitikira munhu. Ngatitaurirana chokwadi tipedzerane kuti zvinhu zvakafamba sei. 2002 munozviziva vanhu vakaurayiwa zvinotyisa, 2008 vanhu vakaurayiwa zvinotyisa. Vanhu vese zvinofanira kunge zvichigadziswa tiri muno, kwete zvekuti hanzi unochemera kuti ndoda kuenda kuamerica, ndoda kuenda kubritain, kuda kudii vana vako vachichema.
Asivo vamunangagwa nehurumende vari kuti zvirango zvakatemerwa izvi zviri kukanganisa vanhu veruzhinji namabhizibisi. Munoti china
veruzhinji vapi? Tisu veruzhinji, tisu guru vanhu vacho, tisu popo yacho yatikanganisa pai? Hatidi kuenda amerikaisu, tiri kuenda kubritain isu. Ivo ndo vane mari vanga vakaunganidza vakavhiga mari dzenyika dzikafrizi ogure zvauda kuchenyerera kuti vatore mari dzavo dzavanga vakaita ukoko. Ndo nyaya iripo chete yavari kuchenyerera kuti vane mari dzavanoziva dzavakaviga ukoko dzikafrizwa nenyaya yekutyora kukodzera dzevanhu. Isusu tiri kuchemera sevana vazimbabwe, asi zvinhu zvinonetsa kuti nyaya yemagasini ipere. Toda kuti nyaya yekubiwa mari yenyika ipere, nyaya yestate capture kumbunyikidzwa kwekuti dzevanhu kupere, kushandiswa zvisina kunaka kwemauto, kushandiswa zvisina kunaka kwepolisi, kushandiswa zvisina kunaka kwevasori, kushandiswa zvisina kunaka kwekotsi kwepalamendi zvipere. Ndozvinhu zvatiri kuchemera muno muzimbabwe, tiwane upenyu hwakanaka, vanhu vagare zvakanaka, mabasa aite zvakanaka muno muzimbabwe. Hapana zvimwe zvatiri kuchemera. Ivo havadi nei kuteerera zvekutaura vanhu, ivada kumatikidza vanhu titeererei titeererei, basi ivo vasi kuteerera vanhu. Vanhu vakutaura zvari kutaura kuti Zimbabwean lives matter, havasinda kuteerera nei? Vanofunga kuti machechi ari kutaura vanopenga here? Vanofunga kuti vastudents vari kutaura vari kupenga here? Vanofunga kuti madoctors ari kutaura ari kupenga here? Vanofunga kuti mateachers ari kutaura vanopenga here? Ivo chete chete ndo vanoziva zvinofanira kuitika muno muzimbabwe. Zvinhu zvavataura zvekuti masanctions vatinyevera vanhu.
Tinoonawo sangano resadak richibatana nehurumende vachiti zvirango zvakatemerwa zvinofanira kubviswa. Munoti inazvo?
Hapana chinombodonzi kubatana. Ndebungo munoziva vanhu muchimwa mende hwahwa, munoti kana ungaka even akanzi wabatwa nechakati chakati munongoungana muchikubatirabata nekuti munobomwa mende hwahwa. Asi hapana kuna kana sadak inosamurira chinozi sadak sadak country vagare vemu kwete zvokuti hanzi kwai nhingi shamwari yangu yazvinhu zvakati. Sadak countries vanhu varimo sadak vese, munoona pakabuda nyaya yekuti zimbabwe nasa sadak yese yakadeera, africa yese yakadaira kuti gadzira zvinhu muzimbabwe. Saka chakakosha kwatiri vanhu vemusadak, kwete kuti vanhu vanonga vachifara vese vachimbobuta zvakadai dai vese, hadi vatinokoshesa. Isu tinokoshesa vagari vaite macitizens esadak, ndo vari venyika, ndo vanhu vatinoti vari kusapota macitizens ezimbabwe, ndo vari kusapota kuti muzimbabwe muve nerunyararo, muzimbabwe muve nebudiriro. Ndo vanhu, ndo sadak iyoyo.
Saka bato renyu rinodei?
Toda kuti zvirango zvatakakuwanidza